nhamba yevanhu vari kubatwa necoronavirus ari kuramba achikwira. Mukarangarira pakatanga denda iri, manhamba anga akanyanya kuwanda anga ari evanhu vakanga vachidzoka kubva kune dzimwe nyika, kunyanyanya kuna South Africa, vana UK, Botswana. Asi izvozvi tinoona kuti vanhu vari kudzoka, vanhu vari kubatwa necoronavirus vava shoma shoma. Vazhinji vave vanhu vangu vagara varimo muZimbabwe vasina kwavakamboshanya. Zvichiratidza izvo kuti korona yatiri kunyanya kuona izvozvi mazuva ano muZimbabwe ndevanhu iri kutapukirana mumaruva matigere, nekuda kwekuti hurumende yakanga iri kumashure pataitaura zvirongwa zvecontact tracing, pataiti test and trace. Zvinoratidza kuti chirongwa ichi hachinanyatso kufamba zvakanaka. Izvo dambudziko rataanaro nderekurwisana nacho mumaruva. Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vanzwisise kuti izvezvizvi zviri mumaoko medu sezvizvarwa zvenyika kuti tidzivirire coronavirus, tirwisane nayo. Zvakakosha kuteera matanho ese akatarwa ekugeza maoko nesipo, vanenge vakwanisa vachishandisa mahand sanitizers. Zvakakosha izvozvo kuitira kuti tirwisane nechirwere ichi.
Tiri kuonawo kuti huwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi huri kukwira. Chii chiri kuita kuti vanhu vawande vari kunzi vari kupora isi tichinzwa kuti hapasati paane mushonga?
Hongu vajonga, vanhu vazhinji vari kuratidza kukadzika nemanhamba evanhu vari kunzi vapora mumazuva mashoma apfuura. Asi tingati pane tsanangudzo yakajeka inoita kuti yakaita kuti manhamba iwaya akwire nekukasira. Inyaya yekuti World Health Organization inova iyo yanga iri kutungamirira kurwisana nedenda iri pasi rese, vakachinja matanho aifanira kunge achiitwa kuti munhu azonzi anaya. Iye zvino vaakuti kana munhu akanga atestwa achiita positive nekuda kwekuti anga ari kunzwa kurwadziwa kana kuti ane masymptoms, akazoita mazuva matatu asisina masymptoms, anobva anzi anaya. Kana kuti munhu achinge atestwa akaita positive asi anga asina masymptoms paakatestwa, akaramba asina masymptoms for 10 days, anobva anzi futi anaya kana kuti apora. Hapasisina need yekunzi adzokorodzwe kutestwa futi rwepiri kuti zvizonzi anaya. Saka ndicho chikonzero chakaita kuti manhamba abva angokwira nekuda kwekuti matanho aya ndo akachinjwa kuzonzi munhu anaya. Ndizvo zvinotsanangura kuti sei manhamba akabva angokwira nekukasira.